chitanga kugara muti North South 1996 mune nzvimbo dzanga dzakasiiwa zvichinzi dzimwe mapublic creche mamwe mapublic schools but kusvika nhasi unoyu hamuna chinonzi chikoro muti North South. Takaramba tichitsvaga rubatsiro kune marelevant authorities but hakuna chakabuda. Harare Residence Trust yakatibatsira pamwe chete neveZimbabwe Lawyers for Women Rights tikaramba tichifamba tese.
Manga muchiedza kumbotaurawo here nevekanzuru vacho?
Takavanyorera kakawanda havana kutipindura. Tikanyorera zvakare veMinistry of Education. VeMinistry of Education vakazviona zvakakodzera zveshuwa kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro. Vakabvuma mhosva yavo kuti tanga tichifanwa kunge tine chikoro muti North South. Vekanzuru vakazoti muresolution yavo ya2018 taona zvakakodzera kuti North South is in need of a primary school. Saka takuvapa mari yekuti vavake chikoro. Ofuchi mari yatakanga tapiwa yakanga isingavake chikoro chemuti North South.
Chaivakwa kupi chikoro ichi?
Yaivaka chikoro nearby suburb. Saka takavabvunza isusu tikavanyorera petition kuti mari yamatipa iyi hamuna kutipa isusu. Stand number iyi haiwanikwe muti North South. Stand number yedu yechikoro 2164 apa hapana chiripo. Nhasi unoyu takutoona kuti pakutodevelopwa pari kunzi padwa kuvakwa magarden flats panga pakutodevelopwa pakatoiswa maroads. 2165 ari kutoinzi yatova shopping center asi painzi panofanira kunge paine primary school nesecondary school. Zvese izvozvo hapana, zvakashinjwa mashandisirwo.
Pane mutemo here wanga uchityorwa nekanzuro apa?
Harare City Council yakaviolata my rights edu, the right to education yevana vedu yakaviolatwa. The right to be heard isu sevagari havana kutinzwisisa, havana kutinzwa, havana kutipa mukana wekuti vatinzwe. Vari kungotitaura kuti havasisina land. Ko land yedu isusu yekembenge yagareri yechikoro yakaendepi?